vachipa mutongo wavo mutongi wedare Vangoni Nduna vatikana chingono akapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso anogona kuramba achikurudzira vanhu kuti varatidzire nechisimba achishandisa dande mutande rake reTwitter. Vati chingono anofanirwa kudzoka kudare musi wa7 Nyamavhuvhu achibva mutirongo. Vati veruzhinji havazovimbi nematare kana akamuburitsa kuti atongwe achibva kumba nekuti izvi zvinogonakisa upenyu hweveruzhinji munjodzi sezvo zuva rekuratidzira racho risati rasvika. Vati padande mutande rake chingono akanyora kuti sarudzo pamwe nematare hazviunze shanduko munyika uye akaisa mashoko paTwitter yake ekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire nechisimba. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kugweta guru rachingono amai Beatrice Mutetwa zvichitevera mutongo wapiwa. Asi rimwe remagweta achingono vaDark Coltart vanyora paTwitter yavo kuti vachapikisa mutongo wapiwa chingono wekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Chingono ari kuramba nyaya iyi achiti iye chake akangoburitsa mashoko ari kutaurwa nevarongi vekuratidzira kwemusi wa31 Chikunguru veTransform Zimbabwe. Chingono akasungwa pamwe chete nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume. VaNgarivhume avo vari kupomerwa mhosva imwe chete naChingono vakanyimawo mukana wekubhadhara mari yechibatiso nezuro uye nyaya yavo ichaenderera mberi musi wa14 Nyamavhuvhu. Mune imwewo nyaya meya veHarare vaHebert Gomba avo vari kupomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisiri pamutemo apo vanonzi vakanyora tsamba vachiti vamwe vanhu vapiwe mastendi vanyimawo mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti nyaya yavo itongwe vachibva kumba. Mutongi wedare amai Bianga Makwande vati vanobvumirana nevachuchusi kuti kana vakabatwa nemhosva vagomba vanogona kukandwa mujeri kwenguva yakareba. Rimwe remagweta vagomba vaHarrison Ngomo vanoti chimwe chikonzero chaita kuti vagomba vanyimwe mukana wekubvisa chibatiso inyaya yekunzi vanogona kukanganisa vafakazi.
Nyaya yavaHarare yapinda padare pamberi pedare pamutongi Majisitireti Makwande apo anga achida kuti atongwe achibva panze kana kuti ashinga abhadhara mari yechibatiso. Dare rarambirana nazvo rikati hai wanofanira kutongwa ari mukati nekuda kwezvikonzero zviviri. Chikonzero chekutanga vati iye sameya ane kukumbira kwakawanda ende ane influence zvokuti anokwanisa kuintervhiwa nemawitness. Chechipiri anzi iye ane nyaya yaari kufesa yakaomarara kwazvo, saka naizvozvo zvanzi aiwa bheura ramwa.
Vangu muvati vave kuenda kudare pamusoro kunotsvaga mutongo wekuti vagomba vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Bato ravagomba reMDC Alliance raratidza kusafara nemabatirwo akaitwa vagomba. Mutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Maere vati havasi kufara zvachose nemasungirwo akaitwa vagomba.
Magweta ngachiti havo kuti hapana hayo, hapana nyaya iripo, even panyaya yemastand, even mukataura IO wacho anga asina kana mepi yacho, mavaluation zvese, nyaya yacho yanga isina kunyatsa kuringana. Asi hatoda kutaura zvakawanda nokuti zvozoita kunge tiri kuda kuendera mberi. Fanenge ini ndiri gweta, saka tiwanzotenderwa kuti tinyanye kutaura zvakawanda. Matare asati atonga, saka regai ndisataura hangu zvakawanda.
Vagomba vakasungwa nemusi wemubvuro vakazounzwa kudare nezuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.